Vakatanga kubaiwa munyika vanosanganisira vatori venhau, vakoti, vanachiremba nevamwe vashandi vemuzvipatara. Asi vachitaura neStudio 7, mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo, vanoti kushaya ruzivo kunopa kuti dzimwe nhengo dzesangano ravo dzizengurire kubaiwa.
Vaksini rakangochuzwa rikauya, vaksini riri kubaiwa, asi pasina kunasa kunzwisisa kwakakwana kwevashandi vakatekeshera nyika yose, vashandi vehurumende vezveutano, nekuti vane mubvunzo dzavanonga vainadzo.
Kunyange hazvo paine vatore venhau vane chitsama vafane kubatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika, vakawanda vavo vachiri kuzengurira kubayiwa nhomba. Mutungamiri wesangano rinomirira vatori venhau reZimbabwe Union of Journalists, kana kuti ZUJ, vaMichael Chideme, vanotiwo kushaya ruzivo ndiko kuri kupa kuti vashoma vazvipire kubayiwa nhomba kunyange vari munjodzi huru yekutapurirwa chirwere.
Nyaya yeCovid vaccination inyaya itsva kuvanhu vakawanda. Vanga kui misinformation yakawanda kusanganisira kumajournalist. So manhamba emajournalist ari kuenda kunobayiwa pazuva nezuva tichikuona achiwedzera, nekuti vari kutishonera vachida kuziva kuti voenda kunobayiwa kupi.
Commission yeZimbabwe Media Commission, kana kuti ZMC, yazivisa padande mutande ravo nhasi kuti vatori venhau vanoda kubayiwa nhomba vanosungirwa kuenda panzvimbo dziri kubayiwa vanhu nhomba vaine kadhi rinovabvumira kushanda, kana kuti press card, kuti vabayiwe. Sachigaro werimwe boka revatori venhau reMedia Institute of Zimbabwe, kana kuti MISA, vaGordon Maunganidze, vanoti vanofara kuti vatori venhau vakaiswa pachikwata chekutanga kubayiwa chevashandi vanosangana neveruzhinji mukushanda kwavo, kunyange vari kuti vamwe havana chivimbo nenhomba yeSinopharm yekuChina.
Pangangovawo nekonzeni yekuti vamwe vavasati vanyanya kugamuchira chirongwa ichi, asi isu seMisa Zimbabwe hatipo kuti tingafoseredza vanhu kuti bayiwai Sinopharm vaccine. Vamwe vanogona kunga vaine yavakamirirawo.
Mumwe mutore wenhau akabayiwa nhomba yekutanga akamirira yechipiri, vaConrad Mpesa, vanoti vanonetsekana neuwandu hushoma hwevatore venhau vari kuzvipira kubayiwa nhomba.
Isusu semareporters ndisu tiri kufanira kupa people the right narration or the right information about mavaccines ari kubayiwa vanhu using a correct information iripo, but we are also the very same people vari kurely on social media kurejecta chi vaccine racho riripo.
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti zvakakosha kuti hurumende ione kuti vanhu vaita chivimbo nenhomba iyi.
Nyaya yekuti majournalists vari kuramba kubayiwa nhomba yeSinopharm inyaya yetrust. Zvangofanana nemahealth workers vovadzamara vakamuvha kuenda kuphase 2 yevaccination campaign, mahealth workers asati apedza kubayiwa. Nemhaka yekuti mahealth workers havana trust nenhomba iyoyi. Ndo zvimwe chete nemajournalist, tichaona maticha achingoita zvimwe chete zvachiramba kubayiwa. Anza imwe chete, hurumende ngaiengeje vanhu.
Kunyange hazvo vanhu vashoma vari kubayiwa nhomba pazuva pari zvino, mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti hurumende ine chivimbo chekuti vakawanda vachabayiwa nhomba iyi.
Kabhineti yakati inoda kuti ikwanise 60% yatingati muchirungu herd immunity ye 10 million vemuno muZimbabwe.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mumashoko avo kunyika Sondo Rapera vakati vanhu vanofanirwa kubayiwa nhomba iyi sezvo iri iyo nzira yakanaka yekumisa nyaya yekuti vanhu vagare mudzimba kuti chirwere ichi chisapararire. Vanoti chirwere ichi chatora upenyu hwevanhu vakawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.